Veboka rechipiki webatore zanu PF vanechitsama vachiperekedzwa nemabhende emapurisa neechiuto vafamba kubva paStanley Square mumusha wemakokova kusvika pakapa kepa City Hall. Munyori wezvemabasa ekushanya muboka revechidiki muzanu PF muzvare Betty Dliwayo vatenda vamwe vaone kufora uku vachiti zvinoratidza rutsigiro rwavo kuna vamugabe. Fora uku kwaitika apo vamwe vabereki vemumulawayo vange vachitsutsumwa nedanho raive ratorwa nebazi redzidzo nezuro rekuti zvikoro zvemumatunhu eMatabeleland zvivharwe nhasi namangwana kuchigadzirirwa mhemberero yebirthday ravamugabe. Bazi redzidzo rakazozivisa nezuro manheru kuti vana vechikoro vanofanirwa kuenda kuchikoro semazuva ose. Asi nhasi vana vakawanda havana kuenda kuzvikoro sezvo vazhinji vavo vasina kunzwa chiziviso ichi. Mumwe mbereki angozvidoma nezita rekuti Makombe ashora zvikuru vebazi redzidzo achiti mhemberero dzebirthday remutungamiri wenyika hadzifanirwe kukanganisa dzidzo yevana vechikoro.
Of course, kuti birthday re-celebrate, it's okay. But you know, my priorities now, recently they were said to be anzi, pass rate ya Matabeleland was very low. And this also, kanatakata risa, you know, is not a contributor to that. Because if they are to say, kuti birthday bash, yeah, holiday, wana wachikoro, should be all over, not Matabeleland yet. Because it seems like it's only Matabeleland which has been pointed out, kuti awasaende kuchikoro. And we wonder, kuti these people wanna consult the president, they reckon out they just make decisions out of their head to please the president.
Zvichakadaro, vakambo vegurukota rezvekurongwa kwehupfumi hwenyika vangosana moyo vanoti vanhu munyika vafanirwe kuve vachitambura sezvo Zimbabwe ine hupfumi hwakawanda kubva muzviwanikwa zvakasiyana-siyana. Vachitaura neStudio 7 nezuro mubulawayo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, vamoyo vakati kutambura kuri kuita vanhu kuri kunyanya kukonzerwa nekwavakati kushaya hanya kwevatungamiri, vakatiwo vamugabe vangadai vasiri kuitirwa mabiko ebirthday ravo panguva yakadai.
Vanhu vari kushupika, vanhu vari kushaya zvokudya. Kuti munhu atore mari inopfuura 2 million ichiitwa sewa birthday, pamafambiro ari kuita zvinhu munyika iye zvino, hazvina zvazvinoreva kwandiri. So ini ndanchifunga kuti dai vanga varegera kuita chinhu chakadaro, varakidze kuti vari kunyatsoonawo kuti ruzhinji rwavanhu ruri kushupika. Hazvifaniri kuti ivo vaende vachinoita mutambo wakadaro kunge kusina zvinhu zvinoshupa munyika.
Vamoyo avo vari kutungamira sangano rinonzi Mandela Institute for Development Studies riri kuSouth Africa vakaramba runyere kuperwe kuti pane rimwe bato rinopikisa riri kuedza kuvakwezva kuti vagokwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika musarudzo dzegore rinouya. Vamoyo vane zvinzvimbo mumabhodhi emakambani akasiyana-siyana kusanganisira ari kunze kwenyika uye munhu anoremekedzwa zvikuru munyaya dzemabhizimisi pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taura Ishava.